chine dambudziko gurusa rekushungurudzwa kwevarairidzi vana vechikoro nekuabhuzwa kwepropati yezvikoro. Matambudziko aya tikunyanywa kuwana achibva kuvarairidzi vakawanda nyika yese. Tarekodha makesi anokwana almost 600 ekushungurudzwa kwemhando yakasiyana siyana. District ranyanyotora mukombe pamaripoti atiri kuwana riri Rusinga District. Kushungurudzwa kuri kunyanyoitwa vanhu vazhinji ndevazhinji vari kufungidzirwa kuti vanotsigira bato reTCC vachiyingwa muzvikoro vachiudzwa kunzi vanogona kurasikirwa neupenyu hwavo. Tinewo mamwe matambudziko evamwe vari kuzomanikidzwa kunoparticipata mumakampeni eruling party ivo vachinge vaseri mamembers. Tine vana vari kutorwa vachienda kunopa entertainment kuruling party. Tinozonyanyorwadziwa nevana vepakanoti kuRusinga zvakare vanga vachitorwa mamondays nemawednesdays pakatoni secondary vachiitiswa toy toy nemapipezano vachienzi vari kufanwa kuti vadzidze gwara remusangano vachiri vana vadiki. Matambudziko ese aya akawanda nekushandiswa kwezvikoro kuti chikoro kana chikanzi ndiwo chiri kuitwa rali zvatakaona musi uno kuchinorumba kuzaka. Musi wacho unozi vana vadzoka kuchikoro musi wemonday hapadzidzike inenge iri china infrastructure iri meant for vanhu vashomanini ichishandiswa nevanhu vanosvika mathousands akawanda.
Pane zvamungati maita here kuti muone dambudziko iri richipera? Ndiani wamakanyorera muchitaura zvamuri kusangana nazvo izvi sevadzidzisi vekumaruwa?
Takabata munyori mukuru mubazi zvire Ministry of Primary and Secondary Education Mai Tavela tichivazivisa matambudziko aya anosanganisira mudzidzisi wedu wekuzvonda akapota apondwa musono atehwa nevanhu vatatu vachimuwandira vachizanisa kuta TCC akapona nepaburi retsono. Tichikumbira kuti dai zvikoro zvambovharwa tozovhura kana makakatano aya apera. Zvagwaro redu takanyorera musi wa12 July rakangonyora mahighlights ezvatiri kuwana kubva mumasendas akasiyana siyana nyika yese kumanikidzwa kukuita vari kuenda kumarali kufoserekwa zveteachers kochiti nezvimwe zvakawanda. Tikanyorera zvakare kupublic service commission tiri kumirira kunzwa mhinduro yavo. Tichayange tichizotora mamwe matano nasi ndo musi wa18 watava takakumbira kuti rive zuva rekupedzisira kuti vanhu vadzidzisi vazvikoro zvimwe zvakavhurwa asi havasi vatawana mhinduro nanhasi. Saka kana zuva rapera tichazotora mamwe matano tichienda mberi nekuti hatingazogari varairidzi upenyu hwavo huri pavaro pananzombe